manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As long as asina kubatsirwa panyaya dzemari nakwadi kutova kunzekenda kubatsirwa. Nekuti havana mari dzacho. Zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri vasenzi vemuchena. Ende chikumbiro chekuti employer dai dogadzirisa nokurumisa kuti machiremba aende kubasa
dare redzimhosva rinoti vana chiremba vanofanira kudzokera pamabasa mukati memazuva maviri vakuru vesangano rezctu vogara vakabatirira ura mumaoko zvichitevera kutyisidzirwa nerufu kwavanoti vari kuitwa
ndakada kuti ndirigendere ndikati machinengaridzirani kwauto shinga ndakamira padhoi papapo tione umba yese yakutotapurwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo
studio 7 inoita hurukuro nevamwe ambuya vakapwanyirwa imba yavo nedutu mupengo kumanikaland iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Dare rinotonga nyaya dzevashandi nevashandirwi relabor court rinoti vana chiremba vasiri kuenda kubasa vanofanira kudzokera kubasa mukati memaawa makumi mana nemasere sezvo zvavari kuita zvisiri pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare relabor court varogers Manyangadze pamwe chete navalawrence Murasi vapa vana chiremba vamazuva maviri kuti vadzokere kumabasa. Dare iri ratiwo kusawirirana kuripo pakati pavana chiremba nehurumende kunofanirwa kuenda kumuyananisi kana kuti arbitrator mukati memazuva gumi nemana. Vakatsanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati zvisinei nemutongo wapiwa uyu vana chiremba havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa.
After 48 hours machiremba anongowanirwa vachitadza kuenda kumabasa as long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadreswa dzekuti vakwanisa kuenda kumabasa nekuti havana mari dzacho zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasame position ende chikumbiro chekuti employer dai dogadzirisa nyaya idzi nekukurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Vachibvunzwa nestudio 7 kuti havatye here kuzopererwa nemabasa vakasateerera zvarehwa nedare, Dr. Ndoro vati vashandirwi vanofanirwa kuita zvinoita kuti vashandi vadzokere kumabasa.
Employer anoda shandiri vake anoita zvakafanira nguva yakafanira nokukurumidza kuti vashandi mune zvakanaka uye vadzokere mumabasa avo nenguva yakafanira. Saka yaizi nyaya yekutya yekuti tingatye hatifanirwe kunge tichitya employer wedu, tofanira kunge tichitoengeja employer wedu achitokwanisa kufanira kutibatsira kuti tidzokere mumabasa.
Kweta reZimbabwe Hospital Doctors Association vaDoug Coulthard vati havawirira nezvabuda mudare asi vachaongorora zvikonzero zvaiswa nedare. VaCoulthard vatiwo vane mukana wokukwidza nyaya yavo kudare repamusorosoro vachipikisa mutongo uyu kana vana chiremba vakada kutora danho iri.
I disagree with the outcome, but we have not yet seen the reasons.
Handiwirirani nemutongo wabuda asi tichakumbira zvikonzero zvaita kuti dare ripe mutongo iwoyo. Handisati ndakurukurana naChiremba asi tine mukana wekukwidza nyaya yedu kuSupreme Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivire gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nesangano reHealth Services Board. Vana Chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa 3 Gunyana vachita vana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vana Chiremba vakuru vaive vasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions unoti hwekugara wakabatira hura mumaoko zvitevera kutambira kwawakaita mashoko ekutyisidzirwa nerufu. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti utungamiri wesangano ravo wave kutyira upenyu hwavo zvitevera kutambira kwavanoti wakaita mashoko ekuvatyisidzira nerufu pamberi pemusangano mukuru wesangano ravo weGeneral Council uyo waitwa nhasi.
Saka nezuro takaona munyori wedu mukuru achitumirwa gwaro rinotyisa rekumuchichidzira pafoni. Achinzizo mukaita musangano wemuzive kuti musaite madecision anokanganisa vari kutonga, uyezve achitidzirwa kunzi mukaita izvozvo tichabata mwana wako chibharo uyezve kana kukuuraya. Zvakatumirwa zvepresident inini, ndikatumirwa gwaro rakadaro. Vice President Florence Daruinga akatumirwa gwaro rakadaro. Deputy Secretary General Mutindindi, Comrade Mutindindi wakapimirwa gwaro rakadaro. Saka zvinhu zvatakawana muswara nezuro zvatiri kutotarisana nazvo.
Akakaveke chipiri utungamiri weZCTU uchitumirwa mashoko ekutyisidzirwa nerufu gore rino, asi vamutasa vati havasi kuzodzokera kumashure nekumirira zvido zvevashandi ava vanoti vari kunhonga svosve nemuromo.
Hatina chatinomirira nekuti isusu takasarudzwa kumirira vashandi. Saka tinoita zvido zvevashandi iko zvino tatokokoroteredza maunion ese masekta akasiyana siyana kuti vataure kuti vashandi vari kuti kudii. Hatina imwe zvesimba rekunze rinotimisa kuita madecision atinofanira kuti tiite kuti vashandi vaendere mberi. Vashandi vari kunyunyuta, zvino hazvina kumira zvakanaka. Vashandi vari kufane nzara nemhuri dzavo, havasi kugona kuenda kuzvipatara. Iko zvino kuzvipatara hakuna ana mukoti, hakuna madhokotera. Kuzvikoro vana vari kufane nzara kumaboarding schools. Zvino hazvina kumira mushe munyika, hamuna kumira zvakanaka. Vashandi mari dzavari kutambira hadzitombokwane kuti vatenge chikafu. Saka kana tikachichidzirwa zvakadii hatigoni kuti timire.
Kunyange hazvo ZCTU ichiti yamhangara nyaya iyi kumapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yasvika munzeve dzavo. Vamutasa vati vachazivisa munguva pfupi iri kutevera zvichabuda pamusangano wavo General Council uyo wanga uchiri kuitwa pataenda pamhepo kuti vashandi votora matano api. Zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kuburikidza nemari shoma dzavari kutambira nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Zvichakadai, sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti richatanga kuramwa mabasa nemuvhuro sezvo richiti mari iri kutambiriswa nhengo dzayo yakafanana nemutero wembwa. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende yashevedzera musangano nevashandi vayo avo vari kumirirwa neApex Council, nhengo dzesangano ravo dzichakanda mapadza pasi zvisinei nemusangano uyu.
Hatingatenderi vanhu vaakushoreka zvakadai seunion kuti varambe vari muzvikoro vachinyebedzera kunge vari kudzidzisaiyo vasingadzidzisi. Hatingatenderi vanhu vane nzara vane ukasha kuti vainvigilete manational examinations evana vedu needucation yenyika yedu, nekuti zvinokompromisa integrity yemaexamination. tinoona kuti hurumende yadouya koka musangano wenhaurirano dzemari musi wemufuro mu14 October iri nyaya yatanga tagara tichichema nayo nguva yese uku kungori kuvereactionary vachinyefungidzira kuti vangatidzose kumashure tiregerere kuenda mberi neurongwa hwedu tichifunga kuti pane pundutso yaakubuda asi taakuziva unhu hwavo chakachejedza ndochakatanga
zvichakadai mamwe masangano evadzidzisi anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Rural Teachers Union, Zimbabwe National Teachers Union, nemamwe vanyorerawo hurumende vachizivisa kuti havasi kuzokwanisa kunyoresa vana bvunzo kana vasina kupihwa mari yakaringana nemadhora manomwe ekuamerica ari maRTGS paawa imwe chete paanenge achinyoresa bvunzo dzegrade 7 form 4 pamwe neform 6 izvo dzakatarisirwa kutanga kunyorwa svondo rinouya hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvedzidzo vapaul mavhima sezvo vati tigozovafonera kana vachinge vabuda mumusangano pataenda pamhepo vamavhima vanga vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed Ali ndivo vakasarudzwa kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore rino vaAhmed vakarumbidzwa nekunza runyararo pakati penyika yavo neEritrea mushure mehondo yainge yave nemakore makumi maviri nekuda kwekusawirirana panyaya yemuganhu Mono mutema wekutanga kupiwa mubayiro uyu ndiva Albert Luthuli veku South Africa muna 1916 vamwe vakapiwa mubayiro uyu vanosanganisira vachakabvu vaNelson Mandela veku South Africa vaAnwar Sadat veku Egypt uye vaKofi Annan veku Ghana vamwe vakapiwawo mubayiro uyu vanosanganisira Archbishop Desmond Tutu veku South Africa vaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson uye mushakabvu Wangari Mathai vekuKenya vanova mudzimai mutema wekutanga muAfrica kupiwa mubayiro uyu muZimbabwe muna 2011 vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai vakambodomwa kuti vapiwe mubayiro uyu kunyange hazvo vasina kuzobudirira mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg Dr. Pedzisai Ruhanya
Chokutangati kuti Prime Minister weEthiopia vakapinda munguva yakangofanana nokupinda kwakaita President wedu vamunangagwa pakabva vamugabe. Asi vapinda chinhu chokutanga vakaona kuti munyika mavo munoda kuitwa runyararo. Ende runyararo rwemunyika yeEthiopia hwaitanganiswa nekunetsana kwavanga vanako neEritrea. Saka vakatanga kugadzirisa gakava reEthiopia neEritrea nebha yavo. Ndokugadzirisa ndokubva vaita peace deal but beyond peace deal yavakaita neEritrea munyika mavo chaivo vanhu vaiita zvechitsotsi vanhu vaiita zvehuman rights violations vanhu vechiuto vaishandisa masimba avo kutora kodzero dzevanhu vamwe vacho vakaritariwa vamwe vakabviswa majudges anga ari corrupt akabviswa vakanyatsokuita kundoadiresa kinda pamongo weproblemu yanga iri muEthiopia kubva panguva yaitongwa Ethiopia nana vamengisto negakava ranga riripo panyika yeEthiopia neEritrea manebhas avo saka zvinhu zvavakaita zvanga zvisingatarisirwi nevanhu vomuEthiopia chaivo mapoliticians vomuEthiopia even vanhu vomuAfrica saka vaAbiy utongi hwavo hunoda kuindirana nokutonga kwakaita vamandela panguva diki yavakatonga musouth africa after the fall of apartheid saka vanokodzera kunge vane ruremekedzo rwavapuwa
mubvunzo wekupedzisira mubayiro uyu wakakosha zvakadii kuAfrica
aiwa wakakosha zvoyo because mubayiro uyu unopa mucherechedzo wekuti muAfrica mune vanhu vanokwanisa kupleya politics dzokubatanidza vanhu mune vanhu vanokwanisa kutungamira nyika dzavo zvakanaka mune vanhu vemuAfrica vanokwanisa mucherechedzo mumaafricans kuti no maafricans tine capacity yokugadzirisa zvinhu zvedu tega tisina kana umwe munhu wokunzi anotiudza zvokuita vamandela ndi vakandoita Nobel Peace Prize vakabva asi vangavaita 27 years vari mujeri vamandela vakati haa ini ndinongoita 4 years one term iwewe taunze tichitonga chiindai mberi nyika yesouth africa nanhasi ANC chaiyo iri kutonga nhasi is a liberation movement but ine capacity yokuzviita renew ine capacity yeself correction ine kapasiti yokuti payatadza yazvigadzirisa Saka mucherechedzo kuti utungamiri weZimbabwe. Not all hope is lost. Vamunangagwa nezano vane capacity yekuti vakaita reform. The political, which is a rotten political, the political, which is decomposed, vane capacity yekugadzirisa nyika inokuti inde mberi.
Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika vachita zidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanhu vekumanikaland kusanganisira vari munzvimbo dzakaita seSaruwaka Village nezongoro kwaMutasa Central nedzimwe nzvimbo kuChipinge vakaparadzirwa dzimba nezvikoro nezuro nedutu mupengo. Miti mukuru inonzi yakadonedzwawo nemepo iyi. Dunhu iri rakambowirwawo nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura uye nemepo kana kuti cyclone Idai mukutanga kwegore rino. Bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rainge rayambira nezuro kuti matunhu akaita seManikaland, Matabeleland South, Masvingo Midlands uye dzimwe nzvimbo Mashonaland East maitarisirwa mvura mheni uye mepo yakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata ambuya Shila Saruwaka avo vane imba yakatakurwa denga nemepo iyi.
Zvakati tichingobva mumunda mahalf past six kwakubva kwauya mhepo kwakapita dutu rimwe rakabva kumabhazuva raitarisika rakasvipa kuti tsva tosaita mboona zveba. Mumasure mezo kwakuda kuti tichipinde mumba kuti titangoputsa moto tabva mumaminda ndopo takatanga kuona mhepo yakauya ichibva kumabhazuwawo. Mhepo iyoyo yanga yakaoma yanga ichityisa. Kwakumbopinda mudzimba kuti tigare titone dzimba dzaakunga dzaakuda kudonha kwakubuda kwakumira panze. Wana wangu wangu wambu tigogo mga tipinda wazukuru mga tipinda mbedu. Hapa tano kwenye mbedu mtika tizo hikikiri zese za hakuda kuzuru wakunga umbaya kuda kudono katabuda kande. Takata hati lipa varanda. Nguwa shoma shoma hati lipa varanda ipopo. A titone marata kutodo na maasibesa kutodo nesuwa kutika kumba mindo. Ende mepo ye antai mambo yona mwananga. Ndiri sirikazi ndakada kutindiri zemele nikati ah manji nungari zirani. Kwa uto shinga ndaka mirapadoi papapo, chone umbaese ya kutotakuwa, ende ya hiri na kunga hiri kuriza mururu mepo yoyo. Taka zoti ndambama kunga mapasti 8, panuwa mwakanga wazo yoyo kuti after noise ya ita hapo. Nikati, umbaenda, taka muda rarapa nikata ndombo zuti ndo narapa iba. Hizo zizi mwanangu ndiri shirikazi ndiri pande, kana utindizio kuti ndota ngirapati. Ukundanda kuda kuti ndichigadziriro tuma senzi tokuti ndikatengesawo kana tubindi twangu ndotenga fetirazi handichaisumudzi. Iyo marata acho aenda 13 yangu adonha pasi achibva aenda kooroerera futi manga ari kudzimwe rumu dzeadhasai.
Saka mune vana vangani nevazukuru vamunogara navo?
Inini ndina vazukuru 5 nemukwasha umwe wakaoa anga ari kuda kugarawo neni angada kuita makotizi acho kuti aone chekubatsirana ndicho. Ndine ndinaye panapa akanga arumba tazve bridging kuchikoro ndiye atombokwidza vamwe majoini kuti ambojoini seboti ndikwanise kurara here. Asi ndiri kutya manji kuti mhepo iyi izvo kwakarema kudai ikauya zvenhasi ndingasara ndiri mumba imomo.
Hapana akakuwara here mumusha menyu umu kune vamwewo vakapudzirwa dzimba?
Mukomana 1 Gizmonya umwe akanga atomhanya kupindwa mubedroom saka umba yake yese yakabva yatorwa marata kurasirwawa kumunda ikokoko. Saka iye uri kuti chidhina 1 chakazomurova pamusana ndiye ndazwa. Asi vamwe vese vanga vasati vapinda mumba koorara ainga ichinguva yekuda kubika ndozvakabatsira mwari wacho izvozvo.
Ambuya Shila Saruwaka vemusha wekwaSaruwaka kuMutasa Central vachitaura vari parunare kwaMutasa Central kwakare kumanikaland. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva remuSouth Africa raramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma chekuti kutonga kwavo pamhosva dzeuori dzavari kupomerwa kuraswe. vanhu vakawanda vanonzi vakuvara muKenya apo ndege yadonha ichangobva mukusimuka panhandare yendege muNairobi. Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti vari kunetsekana zvikuru nemashoko ekanzuru yavo ekuti inogona kutadza kupomba mvura kubva kudhamu remutirikwi nepamusoro pekuti haichakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi kuzesa iyo yakakwidza mitero yemagetsi nezvikamu zvinopfuura mazana maviri kubva muzana. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta reMasvingo vaColeni Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru inenge isasakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi nekuti rinenge roda mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ERTGS. Iyo kanzuru ichiwana miriyoni imwe chete mumari dzinobhadharwa nevanhu mwedzi woga woga. VaMaboke vati izvi zvichaita kuti vatadze kubhadhara magetsi anoshandiswa panzvimbo inopomba mvura kuBushmead kudhamu remutirikwi kuti isvike mudzimba dzevagari.
Zvese yakwidza no 200%. Yakwidza 200% it means we need about 2 million kuti tikwanise kubhadhara zvese kuti itipe magetsi nekuti mvura isvike kuvanhu. But isusu mari yese yedu atinokolekta pamwedzi maximum yavo inenge iri 1 million. Saka it means pa 1 million ipapo toda kubhadhara masalaries, toda kubhadhara zvimwe zvese, yozoda kubhadhara futi magetsi. Saka tobva taita challenge ipapo. Dai kuri kuti government departments anoti owa vana veani, ZRP, ZPS, nemamwe madepartments, maparastate house government, vanoti owa mari rosvika about 46 million. Kana dai mari yanga iripo, ndofunga zvaichifambira. Dambudziko ratinaro nderekuti chero takaita supplementary budget. Pa supplementary budget rachina roda kutanga ra approve na minister. Kana minister asina ku approve hatitendedzi kucharge vagari mari isina ku approve na minister.
VaMaboke vati vatatomirira hurumende kuti vape mvumo yekukwidza mitero yemvura kuita kuti vakwanise kubhadhara magetsi asi izvi zvinononoka. Asi vagari veMasvingo havana kutambira mashoko aya zvakanaka vachiti kanzuro haifani kuvatyidzira kudaro nekuti ibasa ravo rekutsvaga mari yekubhadhara magetsi sezvo ivo vari kukwidzirwawo mitengo yemitero. Mumwe mugari vabhentiri vanhu vanoti kanzuro yakaita misangano yebhajeti nevagari svondo rapfuura ikati inoda kukwidza mitero nezvikamu mazana mana nokudaro haifani kushayiwa mari yemagetsi.
Ndozvisingaitizvo kanzuro yoda kujairira vagari kai ngaione kuti handiti yakatendera ichiti inoda kukwidza marhetsi izvezvi ne 400% apa zvese ari kukwidza ne 200+. Saka zvireva kuti patori nemaextra madzimari aripo ipapo. Ivo ndo basa ravo sekanso kuti itsvagire vagari mari iyoyo yokuti vakwanise kubhadhara mari yezese. Isusu sevagari tiri kubhadhara mari yakawandisa kukanso imwe isina zvairi kushanda ikoko. Saka kanso ngaitomeka shuwa izvo ndokuda kujaira vakati topinda murod nazvo izvozvo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo yacho Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva mukuti vanoti kanzuro inofanira kutevera zvikwete zviri muhurumende zvemari inosvika mamiriyoni anopfuura 40 yobhadhara magetsi pane kuvhundusira vagari kuti vachashayiwa mvura mudzimba.
Chinhano chavanoda kutora chinenge chava kutigozhera isu sevagari kunyanyanyanya takatarisana nekuti vagari vazhinji tiri kubhadhara mari. Zvikwereti zvevagari zvishoma shoma katakatarisana nezvikwereti zvine hurumende yedu kukansel. Saka isu zvatotarisira ndezvekuti ivo vekansel devataurirana nehurumende vakwanisa kupuwa mari dzedu dziri kuhurumende vabhadhara izvozvo zvacho zvavanoda kubhadhara kubukuzivisa kutaura kuti mvura isatombodzinga zvachose nokuti mvura chinhu chakakosha kuvatiri isusu vagari.
Vamwe vagari vanoti nyaya iyi haisi yekutamba nayo nekuti inobata upenyu hwevanhu uye mudhorobha munogona kufiwa nezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura. Vagari vanoti dambudziko remvura ragara riripo nekuti magetsi anodzimwa kunopombwa mvura zuva roga roga kwemaawa anopfuura 10 izvo zviri kuita kuti vararame nemvura yemuzvibhorani. Maanaona nezvekufambisa kwebasa kuzesa injiniya Patrick Chivaura vanoti vakakwidza magetsi zvakadaro kuitira kuti kambani yavo ikwanise kuwana moto wakakwana kuitira kuti nyika isara bechidzimirwa magetsi sezviri kuitika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
kutanga doti ngatika mchirei chirongwa ichochi tochi ya nanisa tochi yungo tichinga fami sikuwe sebu tiitipe punduzo ino haisi mguwe ya kuramba kutambira mikana iyo imisho mewaniku
dinoona se wanwe weze machechi I think wane kodzere kutawura first sema citizens first jaro ze Zimbabwe asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvanodai vati vataura pane kuti ngati mise ma election kwe 7 years ndashauti izvozvo zvabva papi zvanyuka nepapi izvi zvinozofamba sei and ndinoona kunga vaita imwe yatinoti religious overage into clearly a secular no domain
ndiri kuti nyaya 7 years iyo vaitora mubhaibheri tiri kuti ngatitambire ishoko iri todi vandudza toritwasanudza batirira pa 7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vezvisvondo nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika dai tamboti taita 10 years ini ndaingotonzwisawo 10 years ndo shoko randagara ndichimbotaura ndichimuto 10 years dai tamboti anoda kuita MP dzasumudze ruoko rwake ndoda kuti MP ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANU-PF kana ndakatakurwa nebato ripi timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka
togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurire amaita but chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uye zvemachechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections.
Vatereri ka mashoko amanzwayo ndiwo zvatisenge tichitaura nezvazvo pa live talk nasi kurudziro yakaitwa nevemachechi kuti sarudzo dzimbomira kuitwa tira kuti tinzwe pfungwa dzenyu pa live talk asiko zvinotombotarisa nhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zviri kutungamira makundano eCASO Premier Soccer League zvatarisana nemitambo yakati pavei asi ichikwanisa kudubura kubva pamusoro pegungano iri. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Zvekwata izvi Caps United neFC Platinum zvine mitambo isina kunyanya kuoma asi inokwanisa kuzvidonhedza zvikaita zvekutamba mumitambo yazvo. Makepekepe ari pamusha nehwange nesvondo FC Platinum iri mumandava stadium neyadha mangwana. Mumwe mutevero wemutambo wenhabvu vaEugene Shoniwa vanoti maGreen Machine nePure Platinum Boys vanofanira kuzopemberera chete kana mitambo iyi yapera kwete kufunga kuti vatotora mapoints ese matatu mitambo isati yatambwa.
Panguva ino hapana magames angangonzi ari easy. Vanogona kupinda munandare wachitarisira kuwina kuti wangangorova timu diki. Ubva wazozvikandira zvinhu zvavo musango wakatemba kuwina wodyiwa.
Asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaFilimon Machisi avo vanofunga kuti Caps United ichakunda pahwange uyezve yowedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri.
Tamo tiri kuona hangu zvakanaka asi Caps United ndiona ichibudirira plus home advantage zvayo inenge iri pahome plus yagara ndoiri pamusoro pelow saka ndiona kunge ichiramba ichingobudirira ichienda mberi wange hadione ichiwina pagame iroro.
Asi Chicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu haina mutambo wakapfava sewe Caps United neFC Platinum sezvo ine hondo yakasimba apo iri kushanyira Black Rhinos muNational Sports Stadium mangwana zvekare. Pari zvino Black Rhinos ndiyo iri pachinzvimbo chechishanu. Dynamo zvekare haina kupfavirwa nerwendo sezvo iri munzira kuenda kumaruwa eMhondorongezi kunosangana neNgezi Platinum Stars iyo isingaroveke roveke kana iri pamusha payo. Ngezi ichiri nemukana wekutorawo mukombe weleague uyu zvekuti murairidzi wayo mutsva Rodwell Lagama ari kudawo mapoints ese matatu kuti apavise rwendo rwake. Vateveri veHighlanders vari kutarisira imwe mhemberero zvekare apo vari muBaba Field Stadium mumutambo wavo neTel 1 iyo iri kurairidzwa naRaman Gumbo uyo akaita mukurumbira achitambira Bhoso. Asi Gumbo haasi kutarisa zvese izvi sezvo chikwata chake chakamira pakaoma makwikwi aya. mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, Manika Diamonds vs ZPC Kariba. Harare City vs Mushowani Stars. Shondo, Chapungu vs Herentals. Blue Chips vs Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tashka kumagumo ichirongwa chiri chana sindokse ya minastandikile mnaoze isi ndebele, ndini Blessing Zulu.
Soku isika disenda baku VOA ndebele.